vachiparura chirongwa ichi muHarare nhasi mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vaudza vatori venhau kuti chirongwa ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere cheporio chakabata vana kumalawi nekumozambique. Vachitaura nestudio 7 vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano vadonald mujiri vati vane chivimbo chekuti vachapa vana vakawanda nhomba iyi sezvo vari kufamba mudzimba.
Zvekuti izvosvo vashandi vehurumende atikati mahealth workers vachasvika kudzimba dzevanhu kuti vazobaya vana ava nhomba. Chaitikawo atinoti mahealth facilities, zvipatara zviri padhuze navo, zvikoro, atikati pamaketi, machechi, mabasi stations nedzimbo dziko dzinenge dzatarwa.
Vamujiri vanoti vachapa mushonga kunyange kune vana vakambopiwa sezvo dzokororo iyi nesimba.
Kunyange zvazvo akapika akabayiwa asitikungoti mwana wese anofanira kunge achibayiwa kuchirungu yatikati for increased protection.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Parvenyatswa vanoti nyaya yenhomba yekudzivirira mheta makumbo inofanirwa kushambadzirwa zvakakwana nyika yose kuti pasawanikwe mwana anotadza kupiwa mushonga.
Tinokurudzira izvezvo kuti hurumende nemamwe maorganizations akawanda vatira vaite program yekuisa awareness kuzivisa vanhu njodzi dzekusabayisa vana kana kusapawana polio vaccine. Izvozvo zviri very very important kuti vanhu vazive kuti kune program yakadaro number one and kune program iyoyo ndaine basa hombe yekuti vanhu vana vadiki vedu senyika dzenge dzakunda polio hatisi kuda kuti idzoke yakasimba zvakare muno. Saka awareness iri very important.
Izvi zvatsigirwa nemumwe chiremba uye vari mumiriri wechinhoi mudare reparamende Dr. Peter Matarutse.
Vanhu vavatoita makambeni ari akasimba kusesari kumaisi dzuku ende kutoita mass mobilization angane kuzvikoro nevamwe kutoita madoti dho inovachibaya.
Sezvo chirongwa chekudzivirira mhetamakumbo chiri kuitwa munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. George Kampondo vanoti vari kushanda pamwe chete neveutano munyika yeZambia kuti vana vose vanenge vachidarika nepamuganhu wenyika mbiri idzi vadonhedzerwe mushonga.
Uye pakuita chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nedzimwe nyika, isu seMash West tiri kufamba pamwe chete neZambia, zvokutoti takapeta musangano wekuti tobvumirana kuti vana vese vanenge vachikrosa kana kuti vachiuya muno muZimbabwe vandiana kudonhedzerwa mushonga uyu zvakare.
Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Nyika yakapedzisira kuita chirwere chemheta makumbo mugore ra1998 uye ikanza ina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemheta makumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.